This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anasi uri musi wesvondo kurume 15, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yoronga kubatanidza makambani ose anochera mangoda munyika kuita kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Vana nherera nevanoshupika vakawanda vanonzi vari kukundikana kuwana rubatsiro rweBIM. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Hurumende inonzi ine urongwa hwekubatanidza makambani ose anochera mangoda ari munyika youmba kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Izvi zvakaziviswa kukomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa negurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa. VaChidhakwa vakati hurumende ndiyo inenge ine zvikamu makumi mashanu kubva muzana mukambani iyi. Mamwe makambani aya ozopiwawo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinenge zvasara izvi zvichitariswa kuti ane midziyo yakakosha zvakadii. Asi vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reCenter and Research for Development vaJames Mupfumi. Vanoti urongwa hwehurumende uhu haubatsiri vagari vematunhu ari kutyorwa mangoda nemakambani aya.
Urongwa uhu kuri kunzi zviri kuitwa mune zvakanaka. Ndourongwa hwangawo ichingofanira kunge hushindo hwakaitwa kubva pekutanga. Tinotiona kuti makambani aimaina madiamonds munomhanga ari mashoma, aimaina madiamonds asina kumbowanda akaita sana muruwa. Makambani atinoziva akatanga kumaina diamond rakawanda muno muZimbabwe ndeekwaMarange. Saka hurumende payakatanga chirongwa chekuti makambani anga achienda pamwe chete vaitarisa kubva madiamonds akawanda kunova kwaMarange. Asi tinoona kuti ane makore matatu vataura izvozvo vachingoramba vachitaura vaChidhakwa gore negore kuti tiri kuita dambudziko rekuti mamwe mainvestors ari kuramba. Tiri kuita dambudziko rekuti umwe investor panaka pahanjini vaitotaura ivo kuti tiri kuita acharenje kuti haasi kuuya kuno kuZimbabwe, ari kuti ndichauya ndichauya. Saka mashoko iwaya kuti vaakutaura kuti hamwe makambani asiri maMarange taaisa mutemo wekuti anofanira kunge ari kambani one hurumende yoita partner aakutishamisa nekuti tataa tichida isusu nechekuti kwaMarange kwacho kwaakushimainwa madiamonds akunzi ako aakunetsa akudii. Tachida kuti paburiswe kuti chii chambokonzera kuti makambani mazhinji akawanda anosvika manomwe ari maMarange amaina kwemakore aya asi hakuna pundutso yabuda pamadiamonds wayo. Saka ndo chachiri chekutanga chachiri chakakosha kuvanhu vemuno muZimbabwe bekuti tarasikirwa neupfumi kwaMarange. Saka hurumende haingachitanga nekuti pasi rose muno muZimbabwe kwane mutemo wekuti makambani achinda pamwe chete nehurumende.
Tomboti hurumende yabudirira kuendera mberi nedanho iro rokubatanidza makambani ose ari kuchera mangoda. Mungazoona zvichipa here pundutso kunzvimbo dziri kucherwa mangoda dzakaita saiko kwana Marange uko?
Hazvina pundutso nekuti maMarange muhurumende yakabvuma kuti mune mbavha. Saka hakuna chinomboita pundutso kana mbavha idzi dziri maMarange. Chinoda kudiwa ndechekuti patange pamiswa kumaina maMarange kune makambani emadiamonds akawanda. Kwamiswa kuonekwa kunzi vanhu vanga vachimaina ava upfumi hwakaendepi, hwasara hwakawanda sei. Vobviswa mbavha idzi kana dziri kuendeswa kumajeri kana hurumende iri kubvuma takakonewa yobvuma. Paitanga paiswa makambani anoenda through vetting process netender process iri pamutemo poiswa vanhu vanoti pane kambani zvishuwa inomaina zviri kwamarange ndezveumbavha.
Avanga vari mukuru weCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi nepamusoro rinoti vana vanodarika zana rechiuru nezviuru makumi matanhatu nezvishanu vechikoro vari kukundikana kuwana rubatsiro rwemari yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Gwaro rakaburitswa nebazi iri rinoti zvimwe zvezvikonzero zviri kutadzisa vana ava kuwana mari iyi inyaya yezvimhingamupinyi zviri munzira yekuwanikwa kwerubatsiro urwu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda.
Neni gwaro iri ndakariverenga ndikakadzika zvikuru, ndofunga vakatonyora nhamba diki because kuno kubulawayo kwandiri vana vazhinji tikuvaona mustreet vachitengesa majuice cards, vachitengesa murivo, vachitengesa zvakawanda wanda. Vamwe vana ukaenda kuPlumtree uku uchaona kuti vana vakangosvika grade 7 havasisina mari vanokuenda kutsvaka mabasa kuSouth Africa inonzi child labor. Saka ndinoda kutaurisa semunhu aiva president weZimbabwe Teachers Union for 10 years muZimbabwe, izvi zvakudzokudzorera dzidzo mumashure. And handidi kutaura politics asi ndinoda kuita reference tiZANU-PF campaign 2013 yakaimbisa vanhu remanifesto yandakabata iyi inoti dzidzo ikodzero yevanhu, zvakare vachaendesa vana kuchikoro kupraimary mahara kusvika kusekondari. Saka chii chazoitika nhasi kuti vati vana vakawanda kudaro vashayiwe dzidzo?
Zvii zvikonzero zvamungafunga vamafa kuti vana vangatadza kunge vachikwanisa kuwana mari idzodzi kuda kwekuti pane uori here kana kuti pane zvimwe zviri kuitika?
Zvakawanda, asi chikuru ndechokuti government yeZimbabwe iri kutungamirwa neZANU-PF mapriorities avo haana kuti twasa. Munoona mari yese iri kutorwa mumatoll gates haizi kuenda kuzvikoro kana kumaclinics, iri kuenda kuarmy nekusecurity forces. Munoona mabirthday anoitwa dai achikuchinzwa fundraising, vanhu vachidonetera mari dzavo nenzou dzavo neshumba dzavo kueducation dai tichibatsirana.
Avanga vari mukuru ndinodzokorora avanga vari nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda vari parunhare kubulawayo neStudio 7. Direct from Washington, The Voice of America, VOA. Yashika nguwe atinoe kuendesa hii kuna Blessing Zulu we Studio 7 kwa anu tipa churongwa chesuno sangana neve chidiki muupenyu wavo.
Nokutambira inemfaro vaterere muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Wise Chokuda vari kuzvishava neuko. Tinokutambira inemfaro paStudio 7 vaChokuda.
Tinokutambira kutenda iBlessing nechirongwa chenyu chinotarisa nezvidiki zvechidiki chinozama kuti kurudzira tichitirambai makadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaChokuda. Tirikunzwa kuti imi sevechidiki munharaunda yezvishavane mune mamwe mabasa amuri kuda kuti munge muchiitawo. Mukatudza kuti zvii chaizvo zvamuruda kuita?
Tiri kutarisawo mamiriro akaita ikonomi yedu nezvingaita kuti basa kuti pari zvinhu hatisi kushanda vechidiki vakawanda. Saka tine chikwata cheduwo chatakarongana nacho, takatanga tiri vashanu taimboita zvokuunganidza mari zvinei mukando zviya zviya tawana semari. Totenga motikari kunana Tanzania dzezabva neJapan tombozama kutengesa. Zvino mazano hakuna maketi yachona, saka takazoungana tikaronga navo tikasvika pagumi tikavhengeza zvimasendi zvimatinazvo kuti tiite projekti yezvehuku dzinotengwa zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vakazomutenga bhifu nokuti hakuna mari mazuvano.
Mati iko zvino muda kuti munge muchitarisa mumabasa ekupfuya nekutengesa huku, pfungwa iyi yakabva kupi?
Huri yakanyanya tikande kuti takagara pasi tikawirirana kuona kuti chiri padhimandi chinyi uye chakachipa chikwanisa kudzosa mari patiri nokukurumidza. Saka takambo tarisa utakaona umunewa mwedu wakambu famba wachinda kuna na chifuku wakaona project inaitwa niya mbwa mkuwe ni governor we bengile reserve bengile zimbabwe wa Gideon Gono ligati ni ndumu wa mwana wakainda na wanu unewa kumana tiri vana tikando uona project ya wano yuta ye huku sika hawa sunu zaka zuka matiri uta kutai guna ukita project ya kanda aru chinda wa chikamuri chakanaka chingamba sira isikuru sezu titiwane ozo kusikira isikuru sezu omuno medium isawane kusinama basa sakataona kudaro zakati ipa kumeze ya kanaka watiti kwanze kutawara neye kanzure mnumu isawane zakati peo ground ili kuitila chirongwa chedi chocho sakaparizi no damuzwa tina roo umedeo kuti MPV duwa John Holder kuno kusisawane kuti itiwa bate kisiri kusha ya mkano kuwa bata kutuwa uone ukutanga kwa taita wago tiba sila uti tengewana si marimi ya sumzira chikamori cha kino ita uye zirime damuzwa kumbele kusa kanadro kuti ikone hivyo wabezi mapapa hivyo nyika atina wapingati leader we mayuti yanga wawe MPF kana we MDCP ukutu uti nga maaprocha kutu hati mtia kutu hati kuruzile ukutu wechi niki tona nga kwa lariti sakati chini kungu ita atiri basi basi takadaro
saka maka kwa nisaere kuwa na njimbo yekuitira mabasa enyo ya kumfa kukanzulia shawani
ya njimbo tinayo asia isiri mauko edu kwenye kwa kanyanya nukuti pane njimbo ziri kutengesero wa namastenzi saka parisi nukunu kwa kwa kaita kukasangu wano kutifana ya mchishanda umuri papa asika na marizio njimbo wazi ingi wawa kushanisa njimbo zao kana kutikanzure ya kuchi wa gaziri ya zima suwe jima rozi ya batino batazo otaki kwa pamo futi kwa kuiti la chirongwa chedi
kwa kutenga penyu pa ninge pachita mari
kutenga kuno dura ma stenzi acho nano kuti wanenge kutu itura se stenzi ya business saka ma stenzi ma business anu tida izireo zinoto dakuma 12,000
icho chirongwa chekupfuya huku ichi maane mari yacho here kutenga huku dzacho kana kuti muchiri kuda kutsvaga rubatsiro zviri kufamba sei
tine mari yatingati ishoma yekuti daita ikwanisa kuwana vanoita vochipini kuti vanotanga kuda kuti chirongwa ichi chive chikuru kana ndichitaura nyaya yekuona kwatakanoita takaona kuti zvinhu zvinoiva nava ndingati vatakaona vachishanda nyangwe ipapa pavagono havasi vanhu vakurukuru vakanyanya wekuti ungakona kuti nesu zero dio tingakona kuzviita ayo zvinhu zvatakawana kuti vana vadikiwo vanoshaya mabasa vanenge vachinoshanda vachingoita project iyo taida kuzama kuti ite project takati hombe yekuti voone dzimwe nguva dzinofamba teta kudaidzwa vose sangano hombe nekuti hatina munhu une project yakakura kudaro kuno kuzvita vanhu
mungade mari yakawanda zvakadii kuti muite basa renyu
aiko zvino ndingati tanga tine mari ingakwanisa kuti tsvakira huku dzingasvika kuma 2,000 saka panenge pachizodawo mishonga nechikafu iyo project yehuku dzisaida kuti izame kuti kana huku dzedu dzingakwanisa kusvika kana kuma 10,000 dziri huku dzakasiyana dzemazai nedzenyama idzi saka mari yatingangogona kudaro basiro kana taiwana munhu angatiita chipini kuti tisumukire zvakanaka taida mari ingakwanisa kusvika kana kuma 8,000
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma chokuda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinokutendai blessing tinotirambai muchitikurudzira tinoteerera chirongwa chenyu takawanda zvikuru sei vechidiki kuno kuzvisavane vachinzwa mapurisa munonge muchibatawo vamwe vari kumatima renyika vachizama kuti timaise munzvimbo medu zvitibatsirewo tinotirambai makadaro
aiwa tinotenda zvikuru tichiti mwari varambe vachikubatsiraiwo
tinotenda blessing futi
manga makateerera kubva kune mumwe wechidiki Wise Chokuda anogara iye kuzvishavane muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki ramba wakadaro munhau dzedu dzemitambo nyanzvi mumutambo wetsiva muchikamu cheworld boxing council welterweight Charles Manyuchi ari mushishi kugadzirira mutambo wake wekudzivirira mukombe uyu kubva kuchizvarwa chekumexico Silverio Ortiz mwedzi unouya Manyuchi uyu ari kugadzirira ari muHarare parizvino anoti mutambo uyu uchaitwa musi wa25 kubvumbi muguta guru reZambia Lusaka ngatinzwei hurukuro yataita naye pamusoro pegadziriro yake
iwa ndozvatakapfikirwa namwari ini ndochipo chedu zvekuti anobva kumexico andanobva kupi izvo kana tapinda mukati tinenge takatofanana ndozongohwina zvangu sezvo ndiri nemuridzi webhanda
Asi muri kugadzirira zvakadi mutambo iwoyo?
Every Friday the new game. Tinongogadzira zvimwe chete. Smagadza tinomera pamutambo yose inongo atinongosangana nayo. Hati handareti munhu, hatidzikisiri munhu, tinongogadzira zvakakwanda.
Tinoona kuti mazuva apera aya maimbochemawo nenyaya yekuti rutsigiro runobva kuhurumende nevana veZimbabwe unenge ushoma. Rwendo runo muri kuwana here rutsigiro iroro?
Ya, chandakatoona ndechekuti kwatsvaga rutsigiro. Uchitarisa kuona rutsigiro tunyika kwedu hakuna anga kuonera nyaya iyo. Saka kutotsigisa iwe nevanoda kutsigira chete votongoenda mberi nekutsvaga kuti gavhumendi yave ndiitira zvakati. Nekuti ivo vane urongwa hwavo, vane nguva yavo yavanokwanisa kuzoda kuita. Saka takaona kuti maisa vakuru vanofanira kupusha dombo risingafambi.
Maitarisirwa kurwa nemukomana wekuRussia David Avanesia mwedzi uno. Zvii zvakazoita kuti mutambo uyu unge uchisendekwa?
Ndakanzwa nevakuru vekuZambia vachiti manager wacho vakachema vachiti vanoda kuti mutambo uitwe kunyika kwavo kana kuti kuneutral venue. Saka ndakaona kunge kuti pfungwa dzavo dzinenge dzinonyatsokwana zvakanaka, nekuti haungati wewe muchampion ndeda kuti kuinge kumba kwako kuzokufira bhandi kana kuti kuzokunyadzira kumba kwako ndidzokera nharo here belt racho. Saka ndakaona kunge haasi champion akakwana, nekuti parakatora mabelt dzakatora mabelt kuneutral venue. Vakatora AAB bhandi kuAfrika rakatonorifambira kuBurkina Faso tikaritorera ikoko. Saka iye haafanira kuti aiwa ndoda zviri izvi kuti ruye kunoku hakuna nyika yakafawa kudaro.
Totarisa iwo mutambo wenyu uri kutarisirwa muna April nemukomana wekuMexico uri kuitirwa kupi?
Uri kuitirwa kuZambia Government Complex Lusaka.
Zvii zvamungavimbisa vatsigiri vetsiva pamutambo iwoyo?
Ya, chandingatovimbisa vatsigiri vetsiva kuti kudai vauya in numbers kuzotsigira mutambo uyu, nekuti hakuna chinyowani chichagadzirwa, hakuna chitsva chichagadzirwa musi iwowo. And I believe kuti mwari wangu havanyadzisi, nekuti Bible rinoti "Unless a man does not rot what he took in hunting." Kushanda nesimba kunoratidza kuti munhu unofanira kuwana zvaunofanira kuwana nguva ichipo.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari paruna rimwe Harare neStudio 7.
Chema
umenyu
wawo amma daiwa isiwa daiwa isiwa
ano kona ndimari wedu
moyo yavo inogaro chema
umenyu wawo amma
daiwa isiwa daiwa isiwa
ano kona ndimari wedu
vanogara vachingo chema
umenyu wawo amma
daiwa isiwa daiwa isiwa
ano kona ndimari wedu
vanogara vachingo chema
Mupenyu
wawo amma Dai vaiziva, dai vaiziva
Anokona ndimwari wedu
Kuchema
Ndekwavo
Kusuwa
Ndekwavo
Kuchema
Ndekwavo
Kusuwa
Ndekwavo
Chema
Ndekwavo
Kusuwa
Ndekwavo
Dai vaiziva, dai vaiziva
Anokona ndimwari wedu
Kuchema
Ndekwavo
Kusuwa
Ndekwavo
Chema
Muimbi ari kusimukira Len Monyanzara nekambo kanonzi anogona ndimwari aiwa musambo wechitendero wakanyorowera mutambo unosimudza mweya yevanhu vose. Sezvo nguva yedu yapera tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.